tirikuona sekuti zekipa chinhano chairiye zvinezvi zvinenge zviri kuineta, asi regedzai tidzokere kumashure tichiti chinhu chakakosha kuti vana vezimbabwe vazive kuti mukana wekurejista kuvhota wagara uripo. Vhota registration inoitwa nguva yega yega, inozombomiswa chete apo president vachinge vaita proclamation yokuti mazuva esarudzo ari kurini. Asi zvinhu zvakakosha kuti vana vezimbabwe vazive kuti mukana wagara uripo nechekare. Tikatarisawo iyo blitz kana kuti kunyoreswa kwevanhu munguva pfupi kwechimbi chimbi uku, hongu zvigozhero zvitiri kuzviona zvokuti apo neapo vari kunetsekana. Asi hatingataurire zvedu zeki, isusu semusangano wezanupiyo tinoona sekuti vanhu vedu takawana mukana wakakura chaizvo wekuti vanhu vedu tivakurudzire kuti vaende vachinorejesa.
Vakurawo nemunoti nenyaya tiri kukurukurai.
Tekutanga mukoma Jonga, mukoma vangu vezanupiyo vabvuma kuti zeki haisi prepared, zeki haisi redi kuti inge ichirana maelections. Tekutanga ndiramba tafanya naye voter registration please. Muchaona kuti zeki inotsvaka maexcuse ave asho aunoshaya kuti vanofunga tekuti vari kuudza vana vadoko here, especially maurban areas. Unofanira kuudza pana magetsi kamwe kunzi masola haasi kushanda uti asishaira nezuva ririko. So even wonder kuti what is really happening, but wozoona kuti vanhu havanonzwisisa kuti ZANU-PF is engulfed into primary elections right now. ZANU-PF is preoccupied in primary elections. So havasi kuita effort yavo voter registration, and therefore zeki voya with a deliberate go slow so that the people won't register, because vanoziva kuti ZANU-PF is doing nothing kana vapakatapakaa tikurejista vanhu. Saka vari kutoziva kuti ndiani ari kutuma vanhu vanorejista, saka vanoita go slow, very deliberate. Zvavabvoda hamugoni kuinda kuprograma moti tokata bridge today mota dzakugadzirira kuti mari zvinoita ave nerizo kana nepetrol kwandiizva kuti hazvineki seri.
Manzwa zvataurwa navakurauone vaguni munowirirana nazvo here?
Aiwa hakwete, ndoda kuti ndijekese zvataura irina handira kuti zeki haina kugadzira maelections. Ndataura zvakanaka kuti isusu sezanupf hatisi kurelya nevota blitz, nekuti takabvira kare tichiita kuti vanhu vedu varejiste. We are not relying on the vota blitz, ndochekutanga. Chechipiri, tomboti matare ati iwo delimitation report yakaitwa haikodzere kuti isenzeswe. Mutemo kaunoti kana tinongoshandisa delimitation yakaitwa in 2018. Saka isusu sezanupf takagadzirira nguva yese, hatisi kurelya nekuti pazonzi paita mhosho yakati. Most of our people are already registered, so we are not worried nezvana british. Asiwo tiri kuti sem nyika ine utongo hwejekerere, zvakakosha kuti zeki inge yakagadzirira kuti vanhu vaone mikana yakakwana. Kana vamwe vachinge vasina kugadzirira zvakanaka, ngavasada kutipomera mhosva kana kutipomera mapazi ehurumende.
Vakurauonga, ndinobatsira mukoma wanga kuti nhau iri pano haisi yekuti zani yakagadzirira ikati haina. Nhau iri pano ndeyezeki. Kana seyanezvinhau yekuti mapato akagadzirira hena, ndakatoita kuudza kuti CCC is more prepared kupfuura ZANU-PF because takazviona muna March kana kana by-elections. Asi zvichaizvo.
Vagoni, pane vari kutaura kuti nemubato mezanupf imomo munonzi mune kugunun'unawo, kune vamwe vari kunzi havasi kuda kuti sarudzo dzienderere mberi, munoti?
Aiwa hatiurirana zvisi kutokutaura kuti sovhino rino iri weekend inei musi wa18 tiri kutopedza maprimary elections edu around the country tichishandisa nyika mitsva yakatarwa nedelimitation report inyowani iyoyi ya 2023. Saka isusu tiri kuendera mberi, hatiuriya nevanhu vanoti sarudzo ngadzisendekwe, nekuti mutemo unotaura kuti sarudzo dzinofanira kunge dzichiitwa gore rino.
Vakurawo nepindurai tivha rechirongwa.
Kutaura kwekuganza kani kwezanupf, asi inoziva chokwadi kuti havahuni ko vakadi kuzviita muna machi pataita mabyelections kana vaaine vanhu kana
vaaeri
vachirambidza CCC kuti ite marallies yavo kana aine vanhu why jobscalize two in prison right now. Ndo zvinongoreva kuti zanupf iko zvino inoziva kuti haina vanhu. The only solution and the only weapon they can use is violence, nokushandisa judiciary, nokushandisa mapazi ehurumende vachimashandisa kuya zvunhu zvichibva mutemo, because vanoziva kuti havana vanhu. Patova maelections a2023 hatiri kutimanyoka negai, ZANU-PF inenge iripo, CCC inenge iripo. Muchanyatso kuona vajoka kuti CCC haijaidzi kana katika maelections, ZANU-PF haimiri.
Vagoni,
tiri kutovanyarawo zvedu kuramba tichitaura navo vachizviti mapoka ivava vanoti ndeve CC, nekuti havana vakavasarudza. Ipapapa mukavabvunza kuti kwavari ikoko akavasarudza ndiani, vari mu CC yekupi? Hapana. kubagumbu wana tumutunda mili wawa habana akamusaru za saka hatinga suwele chinete ganuwanu wakata wano yisutu gaitu zewa nawe Zimbabwe kuti zanu pie kumusanga no wano izo zisi kujina kutawela icho kwa dipari na siso tine wano 4.7 million registered voters uwe musanga no wedu wataka verifier
mbunzo enyo wakura wane tribuno batu renyo riru kuita zaka wanda zo kukweza wano kutuende kuno nyore sa kufota zaka kosha zaka diisu
isu sinamba kiri zaka jise kuti patosu kamoso election nige tawane 6 million voters kana zaka tu koshera mawaji tawa amu 4 million isaka amu taka amu 5 kita kroti namba ya kati ya shika tuna amba kumo kwele za wano kita kitu kuna kushika amu 6 million voters saka ngoo zakati paenya kushira program ya chukita ya kumo kwele za wano kwa kwele za wano kwele za wano kushira program ya chukita ino mbazo kwele za wano kushira program ya chukita ino mbiriki